ndingati vheki zvinhu zvairi kuita izvezvi zvinoratidza kuti haina kunyatsokujeka, nekuti information yavo mafambiro anoita inoratidza kuti pane zvimwe zvavanenge vari kuita sokuvanziridza zvakawanda, ende vane zvinhu zvakawandawo zvavatoita zvaita kuti vana vezimbabwe vakawanda vatange kutovadhauta, zvakafanana nekuti vakaprinda maballot papers 12 million. Izvo zviri pachena kuti population yedu inotosvika ikoko. Saa tinoshamisika kuti maballot papers wa 12 million iwayo vava kutaura here kuti muzimbabwe muno maane vanhu vanovhota vanosvika ma12 million. Saa tingangotisangana irori rezeki harinenge risina kunyatsomira zvakanaka kuti tinge tine confidence zokuti vanokwanisa kutorana referendum iyoyo.
Imi zvii zvamuri kuita pakurudziro yenyu yekuti vanhu vanga vachiramba kutambira bumbiro iri?
Pakurudziro yedu tiri kufamba tichienda mateams edu anenge achidistributa maflyers edu. Mameetings edu akawanda kumaprovinsi ese airambidzwa nevakuru vemapurisa vachiti NCA yafanga kusangana nevanhu. Saka isusa kutoita zvokungofamba tichipawo munhu bepa rinenge rine meseji yedu, mungava murod, muchurch, kana musupermarket, kana kuti pese kunongowanikwa vanhu vanenge vachida kunzwa nezvebumbiro romutemo. Sando zvatiri kuita izvozvo uye kuti takwanisa kusangana nevanhu vatinoona kuti vakawanda zvikuru kudarika vaya vaisangana necopac pava vaidzidzisa nezvebumbiro romutemo.
Tinoona kuti mune nyaya iri kutariswa kupinda mudare mangwana. Nyaya iyi ikabuda isina kunge iri kudivi kwenyu, muchaenderera mberi here nekupinda pareferendum iyoyi yemusi wesaturday?
Kuinda kwataka taenda kukoti isusu tichiti president vawedzere time yekuti vanhu vaone consent hapana zvazvaibatsira kune kampeni yedu yekuti tinoda kuti vanhu vatinowa. Zvaingobatsira munhu wese anoda kuti yes neanoda kuti no. Saka isusu ipapo patatoenda kukoti towanikwawo tiri kunzvimbo dzakawanda tichikambena, saka toramba ichitokambena. Iyoyi referendum itori kuone musi wesaturday titori kutoziva kuti vana vezimbabwe vakawanda vachange vachivhota kuti no, nokuti vakasangana neNCA vakagutsikana tikatsanangurirana zvikonzero zvokuti hatifangi kutenda bumbiro iri remutemo riri kubva kumapoliticians.